Takazvipira tambira kwatodiwa kwatisingadiwe autione hazvite usaite basa nayo yasina basa newe kwatisingadiwe
name is my deed eternity
takambozviita zvekumanikidza rudo takambodzinyora izvo tsamba dzisina nopindura takambodzifona namba dzaingogara dziri bizi tikazoti depression day kwainingi chimbofire if you love me I love you back and if you trust me I trust you back asitika manikidzira zvingazoti kanganisira if you love me I love you if you trust me I trust you asitika paisa temba vendo ngedabuka kutaura navo kuita unge kushupa ukapusa kuchamuka
Do it, babe.